This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu zvita 9 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Ndini wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara vasvitsa mwedzi mupfumbamwe nhasi vasingazivikanwi kwavari.
Mutungamiri wezanupf varobert Mugabe nhasi vaudza bato ravo repolitibiro kuti vave kunetsekana zvikuru nekuramba vanhu vachingodzingwa mubato iri.
Varimi vazhinji vanoti havasisina tarisiro yekukohwa zvinovakwanira ivo nemhuri dzavo nekuda kwekusanaya kwemvura.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara vasvitsa mwedzi mupfumbamwe nhasi vasingazivikanwi kwavari mushure mokunge vapambwa nevarume vashanu vasingazivikanwi mumusha weGlenview muHarare muna kurume wegore rino. Vari kutungamira urongwa hwekunamatira vadzamara kuti vadzorwe kumhuri yavo, Bishop Anselmo Magaya vanoti urongwa hwavanga vainawo hwekurangarira vadzamara pasi pegungano reZimbabwe National Agreement Platform vachibatanidza nezuva reHuman Rights Day ririko mangwana waendeswa mberi kumusi wechishanu svondo rinouya. Gungano reZimbabwe National Agreement Platform rinobatanidza vedzisvondo, masangano akazvimirira, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevashandi. Bishop Magaya vanoti vanoshishikana nekusaratidza hanya kwavanoti kuri kuitwa nehurumende mukutsvaga vadzamara. Mapurisa akakomekedzwa nematare edzimhosva epamusoro-soro kuti apote achizivisa matare pamwe nemhuri yekwadzamara pavasvika masvondo maviri oga-oga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita na Bishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Tatanga tifana kuita mangwana izvozvo, hatina kuzokwanisa kubudira kuita mangwana. Tasudunudza kumberi kusvika musi wechishanu musi wa18 vhiki rinouya nokuda kwechikonzero chehumwe urongwa hwatiri kuita nokuda kwevamwe vedu vatiri kushanda navo.
Tinoona kuti mwedzi mipfumbamwe yananganawo nezuva rekucherechedza kodzero dzevanhu reHuman Rights Day pasi rose. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinoda kusimbisa kuti mwoyo yedu inoshushikana zvikuru nekuda kwekuratidza kunge kushaya hanya kunoitwa nehurumende yedu pamusoro pekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu. Zuva ramangwana riri zuva rinonyanya kucherechedzwa pasi rose nyaya yekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Tiri kuda kupfuura zvikuru ivavo vanofanira kunge vachichengetedza upenyu hwevanhu kuti varangarire kuti vakagadzwa ipapo nehurumende nevanhu nekuda kweruzhinji rwevanhu. Mwari vakabvumira kuti vange vari pazvinhamo izvozvo. Saka isu pamwe chete seruzhinji rweZimbabwe namwari tinotarisira kuti vanhu vaite basa ravo nemazvo. Tinokurudzira hurumende yedu kuti icherechedze kodzero dzavanhu, icherechedze zvinodiwa nevanhu. Vanhu vane kodzero yekuasosiera nevavanoda, vanhu vane kodzero nekutyidzana nevavanoda, nekubhilonga kumapato kana kuungana. Izvo ndoo zvaitwa naitaidza mari. Saka tiri kuti isusu kutorwa kwakaitwa nokupambwa kwakaitwa mwedzi mupfumbamwe yapfuura chiratidzo chekusachengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Saka tiri kutsiura nekutuka nemhitsa raJesu maitiro akaita seiwayo.
Mapurisa akanga apiwa komekedzo nedare redzimhosva kuti anga achizivisa nyika pavanenge vasvika nekutsvaga vadzamara. Zvichiri kuitwa here izvi?
Bodo, hazvisi kuitwa. hasikuitwa taira kuti nechikonzero chekuti vanofanirwa kunge mukapikati simemo yavo vachiziva kuti nyaya dzamara inogona kunge ine zvematongerwo enyika mukati. Saka zvinonetsa kuita shungu dzokuita basa rokutsvaga chinhu chaunoziva kuti chine vakuru kana kuti vakundu vanoziva.
Havanga vari mumwe vari kutungamira urongwa hwekunamatira vaita edzamara, Bishop Anselmo Magaya, vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU PF vaRobert Mugabe nhasi vaudza Politibiro yebato ravo kuti vave kunetsikana zvikuru nekuramba vanhu vachidzingana mubato ravo vachikurudzira kuti vanhu vataurirane. Izvi zvinotevera kurudziro inonzi iri kuitwa nechikwata cheZANU PF chinonzi Generation 40, icho chinosanganisirawo amai Grace Mugabe, chinonzi chiri kudzinga nhengo dzebato dzinonzi dziri kutsigira mutungamiri wechimwe chikwata chinonzi chiri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wevatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Mashoko ava Mugabe anotevera kurudziro yekuti mutauriri weWomen's League amai Monica Mutsvangwa uye vanoona nezvemabasa amai Espina Nhari vadzingwe mubato vachinzi vari kuzvidza vakuru vebato kunyanya amai Grace Mugabe. Pane dzimwe nhengo dzebato kumashonaland central dziri kudawo kudzingwa mubato. Mamwe matunhu mubato uye madzimai anoti ave kuda kuti vadzokere kubumbiro rekare rekuti mumwe wevatungamiri kupresidium ave munhukadzi. VaMugabe vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo conference yepagore kuVictoria Falls nemusi wechishanu.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe nezvemusangano weCentral Committee wanhasi sezvo vanzi vanga vachiri musangano uyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzairwa hanya, avo vanoti havashamiswe nekunyarara kwava Mnangagwa vanhu vavo vachitambiswa chamutava nava.
Chokutanga ndechekuti mukatarira ZANU PF chaiyo vanhu vanotsigira munhu umwe chete. Munhu one anonzi vaMugabe vozotsigira musangano. Saka vaMunangagwa vangatauri vachitaura zvine zviitika zvinokuti vanoziva kuti bhara remusangano weZANU ndorekuti kuna leader umwe panguva imwe, leader uyu ndivaMugabe. Ende kana tabva pana Mugabe vanhu vanyo vachizosapota pati yavo yeZANU. Plus izve mukatarira nhoroondo yavaMugabe yavaMunangagwa, vaMunangagwa vanotevedzera zvinenge zvichidiwa navaMugabe panguva yega yega yemuZANU. Mukatarira muna 2004 pavakaita yecholocheya, vaMugabe pavakangotaura murume kuti Emerson Siyazvo, vaMunangagwa havana kutora kana 2 seconds vari kucholocho, havana kutozoendako. So vaMunangagwa vanoda kunzwa kuti mukuru wavo weZANU, mukuru wavo mubato ravo anoti chii. Zvinenge zvataurwa navaMugabe wedha vachikwanisa kuzvimedza kana vasingazivi kuzvimedza zvinotoitika. Saka munhu anoandastenda politics dzeZANU, munhu anoandastenda state politics, ende munhu anorarama murial politics kuti zvinenge zvataurwa navaMugabe ndo zvichaitika. Ndoza vamusingavoni vasingatauri vanhu vakamirira kuti vaMugabe vataure, ende zvine zvataurwa navaMugabe ndo zvinoitika. Plus musanyanya kutaura zvekuti uyadzinganingi hazvina zvezvinoreva. Shoko ravaMugabe ndo mutemo muZANU. Nokuti avo kutungana kwembudzi kune kuchiitwa kuWomen's League nezvimwe zvine zvine zvichiitwa, chero vakadzingirira vanhu vese, madzingirira vanhu vese, chero ukasapotwa nevanhu vese zvavo zvachakwamira mujuru wangu vachidiwa nemaprovhinsi ese, asi shoko one rinotaurwa navaMugabe ndo rinochinja politics dzomuZANU.
Ngatitariseiwo nyaya yakunzwa kuti kuda kuti mudzimai apinde mupresidhi mekaimbofikwa kana vanhu mumeona sei.
Politics dzacho asi vakadzi vane kodzero yavo. Plus zvinhu zvacho zvinoitwa kana zvichiitwa mukuda kumurudzira vakadzi zvisiri zviya zvekuti toda kufikisa nhiki. Hatichadi munhu wekudunhu rakati sezvatinobva kutaura kuti kune kuchinzi hatichadi makaranga kana kuti hatichadi manyika, hatichadi muzvezuru. VaMugabe havazotevedzeri izvozvo, vanozotaurira kuti zvine national interest ndezvipi.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsa Ruhanya vari parunare muHarare. Direct from Washington, the
voice of America. Masangano eZimbabwe National Statistical Agency kana kuti ZimStats pamwe neUnited Nations Population Fund nasi yaparura gwaro rinoratidza kuti uwandu hwevana vari kuzvarwa munyika wadzikira mukati memakore makumi matatu apfuura uye mhuri zhinji dzave kuita vana vashoma kana zvichienzaniswa nakare. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri rakanyorwa zvichitevera ongororo yezvakabuda mukuverengwa kwakaitwa vanhu muna 2012 rinoratidza kuti uwandu hwevana vanozvarwa hwadzikira nemwana mumwe chete nechidimbu uyewo rinoti vanhu vazhinji vava kuita vana vasingapfuuri vana. Imwe nyanzvi yakaita ongororo iyi muzvinafundo Marvelous Mhloyi vepauniversity of Zimbabwe vanoti ongororo yavo yakaratidza kuti vakadzi vechidiki nanaamai vati kurei ndivo vari kunyanya kuzvara vana.
Chaipa manje ndechekuti vana vechidiki vari 15 kusvikira 19 years vari kuwedzera kubereka kwavo uye vakadzi vati kurei vava pamusoro pe 35 years vachiri kungobereka. Izvozvo zvinoita kuti kufa kwemadzimai kuwande kuvana vadiki nemana mai vati kurisei avo vanobereka.
Vanoti izvi ndizvo zvinoita kuti vana vakawanda nanamai vacho vafe. Vati uwandu hwevana vanozvarwa munyika hufaniri kuramba uchiderera sezvo izvi zvichikonzerawo kuti pave nevanhu vakwegura vakawanda uye vachizoshaya vanovariritira.
Tikarijusa kuberekwa kwevana nevana vadiki nokuberekwa kwevana nevana vakohombe kutaura kuti vana vachaberekwa vachatidzikire zvinenge zvacho chichinakira. Hatidi kupfuurira mberi tichienda nokuti kazoenda pazasi petu tinozotadza kuzvidzorera kudzorera vanofane vapenyu.
Vatiwo chinoita kuti vakadzi vechidiki vaite vana vakawanda inyaya yekuti vanoroorwa nevarume vechikuru zvikuru sei vaya vanenge vafirwa kana kurambana nevakadzi vavo. Zvimwewo zvabuda muongororo iyi ndezvekuti pavana vanozvarwa vazhinji vavo vave kurarama kana zvichienzaniswa nakare. Mukuru weZimStats vamutasa dzinotizei vanoti zvabuda muongororo iyi zvakakosha kune vemuhurumende nemasangano ebudiriro zvikuru sei apo vanenge vachironga zvirongwa zveramangwana.
So isu tiri kungoti takaproducer census in 2012 pane need yokuti tive nemadetailed analytical reports from experts based on the 2012 population. And izvozvo zvichibetsera zvekuti hurumende vanenge vana public service health ministry of finance vakaona data iroro vanonyatsoita mapolicies avo vachinyatsoziva kuti mapopulation dynamics ezimbabwe akamira sei.
Mukuru weUNFPA muzimbabwe vati Diane Sise vati ongororo yabuda apo nyika iri kuita mabasa ebudiro akawanda akaita sekuvandudza upfumi pasi pezimbabwe agenda for sustainable social economic transformation SIMASET. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Magatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Bepa nau Retime Magazine radoma mutungamiri wenyika yeGermany amai Angela Merkel semunhu akashanda zvakasimba mugore ra 2015 richiti vakaita basa guru munguva iyo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka kuvapoteri vekuSyria kupindira kwavakaita panyaya yekubatsira Greece iyo yainge yaomerwa munyaya dzemari pamwe nekudzikamisa zvinhu munyaya dzemari muEuropean Union uye zvavakaita apo Russia yakapinda muUkraine. Time Magazine yati amai Merkel vakatora matano pose apo Europe yainge yakatarisana nematambudziko akaomarara.
Varwisi veIslamic State vanoti ndivo varwisa nzvimbo yekunamatira yeShiite muguta guru reIraq Baghdad. Vanhu vasere vakafa uye vanhu makumi maviri vakakuvara. Mapurisa anoti kuputika kwaitika munzvimbo yemaShiite Obeid kumabvazuva kweBaghdad kwanga kwakanangana nevatenderi vanga vachibva panzvimbo yekunamatira. Islamic State yaburitsa mashoko aya padande mutande. Yasvika nguva yekisimusi zvemakare apo mhuri dzinoungana dzichifara pamwe nekudya tunonaka. Asi rwendo runo vazhinji muZimbabwe vakaomerwa neupenyu zvekuti richangova zuva richangopfuura pasina mafaro anosienderana nezuva iri. Asi kuvamwe vane hama dziri kunze kwenyika, zuva iri richange rakanaka nekuti hama dzavo neshamwari dziri kunze kwenyika vari kuvatumira zvinonaka. VaStephen Simunyu, mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe vane kambani inonzi Cargo Link, vari kutakura zvinhu izvi kubva kuAmerica nedzimwe nyika vachizviendesa kumusha kuZimbabwe. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro navaSimunyu vanove muridzi kuti tinzwe basa ravari kuita rinosanganisira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvafa kuendesa midziyo yazvo kumusha pachena.
Chokwadi chaizvo, takawana vanhu vakawanda chaizvo vatumira muAmerica vakatumira zvinhu kuChristmas vachitumira kuhama dzavo nevamwe vana vanotambudzika. Kurisa vanga vari vabereki vane vana vari kumusha vanosevenza muAmerica. So, manumbers edu anga akakura chaizvo kukura makore ese. Ndekuti nyaya yekuti mabasa kumusha uku vanhu havasi kusevenza vazhinji vari kungorarama nekungotengesa zvinhu.
Mungati mimi ndezvipi zvinhu zvinonyanya kuendeswa nevanhu kumusha zvavanofunga kuti kumusha hakuna?
Kazhinji kacho magrocery nehembe nebhutsu. Apa ndinge chitarisa kana dziri hembe nebhutsu ndinge dziri hembe dzekubatsira mumhuri mavo, vana vavo nevazukuru nevana sekuru. Kunewo kuzinge dzakachipa, so vanoona kuti vakakwanisa kutenga kunewo dzakachipa kana vapiwa neva mavanosevenzawo ndinge zvakati chipei kutumira hembe dzacho kuhama dzavo kumusha.
Takatarisa pamatumiriro avanoita apa, mungati mimi ndozwa kuti vanhu vanoisa munaya anonzi madramu. Mumadrama aya anenge achiruma zvakaidini?
Madrama aya hanyanyoruma stereki. Nyaya iri panapa ndeyekudai, isu tinoya kuzotora pamba toloda kontena tonosvitsa pamba kuZimbabwe. So kana riri dramu kune masizes maviri, 75 gallons ringe riri 575, 55 gallons ringeri $500 muHarare. And then kozoti outside Harare mutengo wacho wakangofanana, kuzva kuita kubruwayo kana gweru kana kwekwe. The big drum racho 75 gallon to be $600, and then the smaller drum will be $550.
Zvasvika kuZimbabwe zvinhu izvi hamunatseke here kuti vanhu vange vachizowana zvinhu zvavo, kana kuti tichiteedzera nyaya dzemunyika dzese dzinoitika, nyaya dzevanhu vanonzi vekucustoms, zvinofamba sei?
Nyaya customs idambudziko remunhu wese, but tinoita isu tinoshanda neclearing agent vari kuZimbabwe. So ivo ndivo vatinobhadhara, vobhadhara duty, vabhadhara duty tozoshanda nevanhu vanoita madeliveries kudzimba vatinobhadhara zvakare. Customs idambudziko remunhu wese, but kana kuchidhira nemaagents, vanhu vanoshanda nevanhu vecustoms mazuva ose, so zvinogona kufamba zvakanaka.
Takatarisa zve chimwe chirongwa chandinonzwa kuti imimi munoita savaSimunyu kubatsira maZimbabwe, kuti vana veZimbabwe vanogara munyika dziri kuno sekuno kuAmerica, vamwe vanenge vashaya muchivatakurira zvinhu zvavo muchivaendesera kumusha pasina mubhadharo, mungatiudzo here pachirongwa ichocho chemunoita imimi mukubatsira zvenyu vana veZimbabwe?
Apa tida kuti zvitijekese zvingova clear. Takashanda Women of Dominion, the organization yacho, tichibatsira paku tinotenderera from state to state muno muAmerica. So iyo nenge vane zvinhu zvanenge vachida kuti zviende kuZimbabwe through an organization iri kuNew York. So hatinoita come in, and where we have come in is tinokwanisa kupika zvinhu, let's say tiri kuDallas, and kune zvinhu zvifa zviende kuZimbabwe zve that organization, tokosa kupika toya nazvo kuNew York. But tinoenda kuNew York, tinozvideliver kuNew York. We contribute by not charging anything. Macost acho ikumuva zvinhu zvacho kuzvinde kuNew York. Where Cargo Link has come in.
VaStephen Simunyu ndo mukuru wekambani yeCargo Link, vanga vachitaura naSandra Nyara weStudio 7 vari parunhare muNorth Carolina muno muAmerica.
Varime vazhinji vanoti havasisina tarisiro yekukohwa zvinovakwanira ivo nemhuri dzavo nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka mudunhu reMashonaland West. Mutorero wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mvura haisi kunaya zvakanaka munzvimbo dzakawanda mudunhu reMashonaland West kunyange zhizha rave pakati. Mune dzimwe nzvimbo dzakaita semhangura nemakonde zvirimwa zvave kutoma nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka. Vamwe vakanonoka kudyara zvirimwa zvavo zvakatadza kumera nekuda kwekupisa kwezuva kwakanyanya mwedzi wambudzi. Vazhinji vavo vanoti vanga vasati vambonzwa kupisa kwakadai muupenyu hwavo hwese. Mumwe wevanhu ava, Amboya Sabina Jiri, avanorima kumhangura, vanoti gore rino hakuna maguta nekuti mvura hakuna.
Ndingofungidzira kuti maguta acho akumboita kuti ndachi zvinhu zvacho zvazvadi. Zvanhingirika kujerwa tikete makore setejera tidano tadi mvura isina yaka tidano chibage chakura zvino apa unei vanhu vari kujera vamwe vasati vatombokanda mbeu pasi mvura hakuna.
Izvi zvinotsigirwa naamai Priska Nyandoro vanoti vave kutarisira mvura yekunwa nekukudza miriwo asi chibage vanoti hapasisina tarisiro.
Handifunge mwanangu kuti mvura ingana yotingakoya ngozvisa kuna Mwari retotinya.
Vazhinji vave kutarisira kuna Mwari kuti vaite minana kuitira kuti vararame. Mumwe vanhu ava ndiva Filimon Banda vekuLions Den vanoti kunaya kwemvura kuda kwaMwari.
Hatiri kuti nemasimba eJehovha mvura inogona kuuya. Inogona kuuya mvura nekuti zvese zviri mumaoko aJehovha. Saka tiri kutarisira kuti pamwe inombodini inotenderera tenderera. Asi ndepambira apa inozvodoiinouya.
Asi vamwe vakaita samuzvari Chipo Sabau vanoti kusanaya kwemvura kuri kukonzerwa nekusatevedzera mitemo yechivanhu yenzvimbo dzavanogara.
Zvataita kare nezviri kuitika dzisi zvatiri kuita manje isusu hasirizvo. Vakuru vakare susu vaikoshesa zvakare voenda kunzi muchi makomo achikoshesa zveduwo zvechinyakare izvi. Isusu vananasa hatisi kukoshesa apapa ngatichigadzisa chinyakare tauda zvechinyakare brainai.
Vana mazvikokota vekurima vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze ndiko kwave kukonzera kuti mwaka ishanduke. Imwe nyanzvi inoongorora zvirimwa nemwaka yezvirimwa vakeni Manzira vanoti kusanaya kwemvura pakati pezhizha kunokonzera kusasvika kwezvirimwa izvo zvinozokonzera nzara munyika. VaManzira vanoti varimi vanofanirwa kuziva mbeu dzekurima zvichienderana nepanenge pave nemwaka wemvura. Vanoongorora nezvekurima vanoti nyaya yekushanduka kwekunze haisi kudzokera kumashure uye chave kudikanwa kurarama mukushanduka ikoko. Vana mazvikokota ava vanoti Zimbabwe inofanirwa kuvandudza nyaya dzekurima kuitira kuti varimi varime nemvura yemadiridziro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzedu dzemitambo. Vaimbove mutambi wechikwata cheDynamos nyika isati yawana kuzvitonga kuzere vaFred Nkwesha avakashaya nezuro nhasi vaitirwa munamato kuchechi yavo yeRoman Catholic Glenora. Mushure mezvo mutumbi wavo waonekwa neveruzhinji kunhandare yenhabvu yeRufaro. Nhasi manheru vachaendeswa kuGoromonzi uko vacharadzikwa mangwana. Mudzimai vava Nkwesha, amai Agnes Eunice Nkwesha, vabvudza Studio 7 kuti mhuri yavo iri kurwadziwa nekurasikirwa negamba ravo, asi mhuri huru yenhabvu ndiyo yarasikirwa zvikurusa nemunhu aiwa nerudo nemutambo uyu. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naamai Mkwesha kuti tinzwe zviri kuitika.
Pari zvino vanhu vabuda muchechi mavapinda natu kuita masi nekuti Fred Mkwesha vanga ari nhengo yakasimba yeRoman Catholic Church. Yanga iri inonzi Born Catholic, Die Catholic. Saka vanhu vabuda izvozvi tamuprocession yekuenda kuRufaro Stadium. Kuchanosanganikwa nemasupporters eDynamos, eCape, ndingangoti nationally. Nekuti anga ari munhu wetimu dzakati kuti dzemuZimbabwe.
VaMukwesha vasiya mhuri yakakura sei?
VaMukwesha pamwe chete vane vana 10, vamwe vacho vari kunze kwenyika ezvinhu vavakasiya kuPortugal. Vandiri kufamba naye zvinezvi atosvikawo nendege ya 12 anogara kuGermany akaroorwa ikoko. ndinumwe musikana mukuru atadza kuuya nebasa ari kuWales my day. Ava vari kuPortugal takatadza kunyatsokommunicata zvakanaka nekuti havagoni chirungu, but ndakazokwanisa kungotsita message through somebody ari kuAngola akatibatsira. Kunoku vamwe vana vavo vese variko vasikana vatofanoenda nechitunha pamwe chete nevaenda kuRufaro.
Makwanisa kuwana rutsigiro here kubva kuchikwata cheDynamos kwavakambotambira munguva yapfuura uyezve uko vanga vari kubatsira bhodhi?
Zvakanyanya mwana wangu vozi zvese noti zvekudya isati vozi hatisati tatanga hedu kudya, but coffin tapihwa bhasi, tapihwa mota yekutakura chitunha nenyaradzo final policy yavo yeDynamos. Zviri zvatiitira nyore kuti tifambe pamberi nebasa.
Vachanoradzikwa kupi vamukwesha uyezve pane zvamungade kutaurira mhuri yenhabvu here imi semudzimai wavamukwesha?
Seni ndarasikirwa, asi ndoda kutanga kuti vanhu vanenge vari kuteerera vanoda kuuya kunoita feo navo vachavigwa kuGoromonzi. Kana paine anoziva kuGoromonzi hai tinopfuura ikoko, kune village inonzi Chinyika, ivo parinoigwa mangwana natuo kunoku kumhuri yasara yeZimbabwe vanosapota bhora kunyanya. Ndarasikirwa ini nhangu seni ndarasikirwa nekuti amukwesha munhu anga achirespektwa nemhuri yavo. He was a humble person nemhuri yavo anga achibatanidza mhuri yese. Handizivi kuti kana tikakwanisa kusara tichizvikurira because ndivo vanga vari maunga.
Vanga vari mudzimai wavafred Mukwesha, amai Agnes Eunice Mukwesha, vachitaura vari muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika mwedzi mupfumbamwe yapfuura vaitai dzamara.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboverenga tsamba dzenyu dzamunenge matinyorera.
Mashoko anofadza aiswa paFacebook yeVOA Shona abva kuna mukoma munyaradzi midzi avakaumba Studio 7 Listeners Club. Mukoma munyaradzi vanoti kana uchida kuve nhengo yeStudio 7 Listeners Club uri muZimbabwe, fonerai panhamba dzinoti 071-302-1436 kana 078-243-5399. Namba idzi zvakare 071-302-1436 kana 078-243-5399. Studio 7 Listeners Club yaenda nenyika kumaprovinzi ose enyika nekunze kwenyika. Tinotenda mukoma munyaradzi midzi nekukurudzira chirongwa chevanhu cheStudio 7.
Munashe Mutero anyorawo achiti chinonetsa ndechekuti hapana chokwadi chiri kutaurwa kuti achatsiva vamugabe ndiani ndipo pane nyaya, ende zviri kuitwa namai Mugabe zvichasiya ZANU-PF yava pachena zvekuti zvimwe zvinhu zvanga zvichiitika muZANU-PF zvichafumurwa. Asi ndavarege kuti tukirawo vatsvangirai ndivo vachatotonga nyika yacho. Regai tichiendawo kuma WhatsApp messages. Kwakamira sei blessing?
Ndofunga pane mumwe ari kuti zvanzi nhasi mukoma Ara Chikavanga, avo vanyora vanoti makadii mukoma Jonga namukoma Blessing. Ndini ndanyora ndiri Jubek Tembisa, ndoda mundimhoreserowo mhuri yekwaChikavanga kuChipinge paChikaide Village H. Ndoda mundimhoresere vanoti mbuya Chikavanga, mudzimai wangu mai Round nevamwe vose vanondiziva, ndini Ara Chikavanga.
Aiwa, vateereri nguva ndo yaita shanje. tasvika kumagumo kwechirongwa chatinoverenga tsamba dzenyu asi iko zvino regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidzamara vasvitsa mwedzi mupfumbamwe nhasi vasingazivikanwi kwavari.
Mutungamiri wezanu PF vaRobert Mugabe nhasi vaudza Central Committee yebato ravo kuti vave kunetsekana zvikuru nekuramba vanhu vachingodzingwa-dzingwa mubato.
Varimi vazhinji vanoti havasina tarisiro yekukohwa zvinovakwanira ivo nemhuri dzavo nekuda kwekusanaya kwemvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande naMavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.